si ripone c'è tutti il Zimbabwe Electoral Commission ndiro ratingaribato organization ine simba reku charidza kuti ma ward anovoterwa akamira sei chiripo ndechekuti mutemo uri kushandiswa na president hausati wagadzirwa kuti uenderane nebumbiro remutemo rinova iro ndiwo mutemo mukuru wenyika zvinoreva izvo kuti vakaposha pane zvavakaita zvinofanira kuti zvigadziriswa
asika tiri kuona kuti pane mimwe mitemo midiki inenge ichivabvumidza yatingati inoona nezvekutongwa kwematunhu kana kuti maurban councils act aya nerural district councils act aya vamagaisa zvinenge zvakufamba sei
ndo zvatakagara tichichema kwenguva yakareba kuti iko zvino papfuura makore 5 bumbiro remutemo constitution yavapo taiti isu mitemo yese midiki inofanira kuti ienderane nebumbiro remutemo ivo vamunangagwa president ndo vakanga vari minister wejustice vaifanira kuti vagadzirise zvinhu izvi kwenguva yakati rebei 4 years asi hazvina kuitwa saka iko zvino izvi ndo vamukuru venyika vakushandisa masimba ekunge vari mukuru venyika kuti vaite ivo ari kunzi mabhaundarai miganhu hazvisi pamutemo mitemo midiki yese pamutemo inofanira kuenderana nebumbiro remutemo saka kana zvichinge zvisiri kuenderana zvinoreva kuti mitemo iyoyo midiki nezvese zvinenge zvaitwa zvichienderana nemitemo midiki iyoyo hazvisi pamutemo zvinenge zvichinzi pachirungu zviri invalid
saka kana paita dambudziko rakadai pangagadziriswa sei
kana tichitarisa isu panyaya dzemutemo tichiti zvaitikwa izvi zvinhu zvisitori pamutemo zvitori pachirungu zvinonzi null and void hazvina zvachinoreva asi zvakutoreva kuti panofanira kuita munhu kana bato rinokwanisa kuenda kumatare edzimhosva ronotaura iro kuti mukuru wenyika aposha vashandisa simba ravasinaro nekuti simba ravashandisa harisi kuenderana nebumbiro remutemo pakadaro matare edzimhosva anofanira kubva ataurayiwo kuti izvi zviri now and void in other words hazvisi pamutemo hazvina zvazvinoreva ndo zvinofanira kunge zvakutoitwa iko zvino kuitira kuti nyaya yacho igadziriswe
asi zvinenge zvichimbofamba sei kuti paite matambudziko akadai Dr. Magaisa tichiona kuti ivo vamunangagwa igweta uye zvimwe zvipangamazano zvavo futi anenge ari magweta
vamunangagwa igweta vane magweta vainavo asiwo zvinokwanisa kuitika kuti vanoposha seipapa pakanganiswa hakasi kekutangaka kuti vange vachiposha panyaya dzemutemo izvinhu zvinoshungurudza zvikuru kuti sei zvinhu zvakadai zvinge zvichiitika nekuti zvinhu zviri very simple zvinhu zvisingafaniri kunetsa kungotarisa kuti mutemo unoti zvakati bumbiro remutemo rinoti zvakati kana vanhu vachinge vari muhurumende chinhu chikuru chavanofanira kutarisa ibumbiro remutemo nekuti paya pavanotora oath of office paya pavanoita mhiko vanoti ivo vachange vachisumudzira vachiprotekta vachidefenda bumbiro remutemo guru asi kana vakukoshiwa kudai zvotoda kuti paite vamwe vanouyawo voti aiwa apa makanganisa dai madai dai madai ndo zvaange zvidi zvinge zvichiitwa kutobatsiranaka kuti zvinhu zvigadziriswe zvifambe nemugwara rakanaka otherwise election yatakatarisana nayo iyo inopedzisira yonzi haina kuita free and fair nekuti pane vakakanganiswa.